zvakaitika ndezvekuti nezere kopati yakagara pasi ikatarisa kuti kune zviri kuitika zvikuru kumichina yemakombyuta kuchishandiswa internet based communication vachishandisa masocial media platform akafanana naTwitter nanaFacebook nanamaspace nemamwe akadaro zviri kuitika ipapo ndezvekuti avo vari kukurudzira vanhu kuti vasavhotere kuti yes kuconstitutional referendum ndiko kwavari kunyanya kutaura saka vazofunga kuti zvakanaka kuti vemapato ari muhurumende akabatikana nenyaya yekuita constitution chikurusa wopindawo imomo wonyatsotsanangura kuvanhu kuti constitution ine chii chaingabatsira nazvo Zimbabwe saka vazokoka mapato kuti ngaaunze vanogona kuti vataure nevamwe musocial media imomo vozotanga kutaura navo vachitsanangura mamiriro econstitution nokuti sei tichiti dai vavhota kuti yes muconstitution ndo zvafungwa kuitwa nekopati
vadhube makazivisa mukupera kwesvondo kuti bato renyu rabuda mukudzidziswa pamwe nekushambadzwa kwechirongwa checopac chii chaita kuti muzoda kupinda mune icho chirongwa chekushambadza paindaneti
chokwadi chagara chakanaka vajonga zvatakataura sebato ndezvekuti ichichi bato redu riri kubuda pakufamba-famba ichitaurwa nezveconstitutional draft nokuti copac yanga yangotipa kuti tivape mazita maviri zvachiita kumaprovinces saka ndizvo takati ichichi tinobuda kana patina munhu akatimirira.